UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabvazera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Tinoona zvakare kuti kuoma kurikuita zvinhu munyika yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari yekuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vakutengesa vamwe mabhizimisi, vakutengesa pamigwagwa. Tinova zvekuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanogona kunyikidza kana kuti ivo vanopedzisira vakutengesa kuwedzera nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vakushandisa zvemudhaka zvichizokanganisa
vachitaurawo pamusangano mumwewo mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa. Kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu uye isu tinovimbisa kuramba tichiita simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetwe.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532 uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network DeBrian Mugarapanyama anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of maprograms mazhinji anonyanyotagita mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyi involve maprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7 mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadzanai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha agare ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe Nizu Mavhu anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambo revakuru bonde.
Munhu iye semwana anofanira kudzidza chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo gavhumendi yakapa age of consent ye18 vanoziva zvaari kuita. Saka kana munhu achitasvika age of consent ye18 ngangogara asiyana nazvo zvokuda kuunzaunza mweya yatinotiyo sexual.
Ongororo yakaitwa iyi yakabudisawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabvazera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapirisi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.